Vachitaura nestudio 7 nhasi mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti hurumende yakavhara nzvimbo idzi sezvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 huri kuramba huchikwira zvakanyanya.
Akawanikwa kuhurungwe, Karoi nekaripa pamazuva matatu apera. Saka ministry bazo reutano nokurerwa kwevana dati izvokuchi vane yatingati muchirungu lockdown kunzvimbo idzodzo with immediate effect. Avo vanogara kunze kwehurungwe Karipa vari kuyambirwa kuti kufamba kuve kusina kunyanya kuita kunzvimbo idzodzo. Avowo vari muhurungwe nemukaripa vari kumanikidzirwa kuti vange varimo pari zvino.
VaMujiri vanoti hapana nguva yatiyatarwa kuti nzvimbo idzi dzinenge dzakavharwa kusvika riini, asi vanoti nguva yekuvharwa ichaziviswa kana hurumende yaona udzamu hwechirwere ichi munzvimbo idzi.
Iyo vaona kuti zvekufamba sei, then pache ndochazokutitemena kuti poiswa mazuva akawanda zvakadii nehurumende.
Izvi zvatsigirwa nemukuru mubazi rezveutano mudunhu rehurungwe Dr. Frankson Masie, vanoti vanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 mudunhu mavo huri kukwira. Dr. Masie vanoti vanhu 114 vakabatwa nechirwere checovid-19 mumazuva matatu apfuura, kusanganisira madzimai 14 vakazvitakura pachipatara chechidamoyo muhurungwe. Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti kuvhara nzvimbo dzinenge dziine chirwere checovid-19 chinenge chanyanya zviri kuita hurumende chinhu chakanaka pane kuvhara nyika yose.
Sekutaura kwatakaita kare, nowirirana nepfungwa yakuti guta raita chirwere ndorinofanira kubayiwa jekiseni relockdown. Saka matargeted lockdowns tinowirirana nawo in principle.
Asi Dr. Madzorera vanoti dambudziko riripo nderekuti umboo huri kushandiswa kuvhara maguta hausi kutaurwa, zvinoita kuti vanhu vawirirane nezvinenge zvaitwa nehurumende. Dr. Madzorera vanoti kuvhara kuri kuitwa maguta aya kushande sezvo vanhu vachiramba vachiita madiro ajojina.
Dambudziko riripo nderekuti izvo umboo huri kushandiswa kuita malockdowns awo tinoona kunge wakaremara. Chokutanga, hurumende haisi kushiya nesu umbowo hwanawo, data ravanaro riri kukonzera kuti vaite malockdown aya. Then toenda pamalockdowns acho chaiwo ari kuitiwa, haasi effective, haashandi. Tikatarisa lockdown iri kukwekwe mabeerhall kukwekwa hakuna beerhall chaiyo inonzi bawariaria, saka kungotaura nezvemabeerhall. Kune mabottle store nedzimwe nzvimbo dzokunwira dziri private, dzese dziri kushanda vanhu vari kungoraradza. Mamarketplace akavhurika, ndo kune vanhu vanonge vachingokwesherana vasina kupfeka mamask. Hapana enforcement yelockdown.
Patabvunza mapurisa kuti ndeape matanho avari kutora kuti vanhu vachengetedze mitemo yekuvhara Karibha nehurungwe, mutevedzeri wemutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West Assistant Inspector Ian Kowera vati havakwanisi kutaura nezvenyaya dzekuvharwa kwenzvimbo vachititaure nemutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati, avo vanga vasingadavire nharembozha yavo. Bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vatatu vakafa nezuro nechirwere checovid-19 uye vese ndevemudunhu reMashonaland West. Rakatiwo pavanhu 112 nevaviri kana kuti 192 vakabatwa nechirwere ichi nezuro, wakare 72 kana kuti 82 ndevemudunhu reMashonaland West. Hurumende yakazivisawo masvondo mashoma apfuura kuti yainge yavhara guta rekwekwe mudunhu reMidlands nokuda kwekuwanikwa muine utachiona hwekuIndia hunokonzera covid-19 uhwo hunonzi hunopararira chimbi chimbi uye kuuraya zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.